Ok, tingati kubva kunzwisisa kwatinoita nebizi remotari yacho idiki, namba yemabhodhi akaendapo akawandisa zvekuti havakwanisi kunyatso kumaakomodheta ipapo. Zvinopa kuti mamwe mabhodhi atakawana achibudamo like yesterday anga ane masvosvo kuratidza kuti motari yacho haisi kushanda zvakanaka.
Mabhodhi anga ari mumotari ari kubuda nemazvosve?
Yes.
Ko vakuru vepahospita vaipapo mambo vabvunza kuti zviri kufamba sei?
Ya, tabata vasvika incharge vacho vakaramba kuti vanyatso kutiudza zvinongo nekuti tisatati kana zvichidzira tibatsire kuti mabhodhi iwayo akwanise kubva achienda kune rebeta motari. Saka ivo vanga vati handisi kubasa, handikwanisi kuti nditaure nemovha tifoni. Chandingakwanisa kuita ndechekuti mangwana mutaure nevakuru vangu, munozofona mangwana muchitora information yamuri kuda kuvakuru vangu.
Ini mambo wana mukana here wokupinda mumotaroom?
Chinoitika mumamotarizi havangobvumiri vanhu kuti vangopinda vachingoona. Asi vashandi vepachipatara ipapo vari kubvuma kuti mota raisi kushanda zvakanaka.
Saka vakashaika patsaona yakaitika mazuva maviri apfuura ndo mavari imomo?
Ndo mavakaitwa here?
Pane hama dzambozviona here kuti mumotari macho hamuna kunyatsomira zvakanaka?
Pari zvino ndinganyepa kana ndikati pane hama dzati dzaazviona ndekuda kwokuti dzimwe hama dzacho hatisati tadziziva. Chatakakwanisa kuita ndechekuti patakabva pasini takatevera kumotari tichida kuti tikwanise kuona kuti condition yacho yakamira sei. Asi nekuda kwekuti nezuro wacho takatozobva takutaurira nevamwe mapurisa anga aripo achitotaura kuti motari yacho yanga yazvara zvokuti vamwe vanhu vaida kutakurwa kuendesa kuchirezi.
Magariro emotari here kana kuti zvakakonzerwa netsaona yakaitika iyi?
Ndingati motari iyi kushanda kwainoita kubva kare nakare haina kunyatsa kusimba, pamwe pacho inotonge isingaiti kana kuti zvokuti munhu akagwaramo kwemazuva angaita matatu anokwanisa kubuda asina kumira zvakanaka.